vamwe vagari munzvimbo dzakaita sekune mamwa chikarudzo gutu tichiita zvaka nemwenezi vanoti dzara yakakonzerwa nekusanaya zvakanaka gore rino nerapera vahenry makusha vemunanekwakutuva kune mamwa vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munharaunda mavo
muwadhi sevheni nzara yavafunya chisero vanhu havana kukohwa zvakanaka gore rapera saka iko zvino vanhu vari kutongova vangachirama nemamengo nemazhanje zvino mazhanje anga asina kuberekawo zvakanaka saka mengo dzakutokuva isu hatina kumboona kana madhona gore rese kumbiro chenu ndechekuti dai kuchiwanikwawo madhona anogona kuuyawo kuzobatsira vanhu nekuti njara yafunya chisero mumwe munhu achatokwanisi kana kudya sadza pazuva kungorarama nokungotsvagawo zvimuchero michero izvezvi vana vari kuenda kuchikoro vari kungoenda nenzara vari kutowanawo zvisadza kuchikoro asi zvokwadi nzara yafunya chisero muwadi 7 chibage chokutenga shuwa chibage hakuchina kwachichatengwa vanhu vakutongoti vakakwanisawo kupinda mutauni unomira mumaraini vachitsvaka zvupa asi upfu hwacho shuwa hakukwani kutenga nemari vanhu havana kumusha upfu kunenge kuchiita $100
vanhu vakawanda vakataura nestudio 7 vanoti nzara iyi iri kuwedzerwa nekuoma kweupenyu sezvo mitengo yezvekudya muzvitoro iri kukwira zuva nezuva kunyange hazvo munyika musina mabasa kana mari icho havo aimboraramisa vamwe bhagidhi rechibage munzvimbo dzakaita sekwagutu kune mamwa zvaka nekwachivi riri kuita zana remadhora emunyika apo marita maviri ebhotoro remafuta ekubikisa richiita $60 makirogiramu maviri eshuga achiitawo $40 makirogiramu maviri emunyu achiita $20 emadhora emuzimbabwe mitemo iyi vagari vekumaruwa vakawanda vanoti havaigoni sezvo vasingaende kumabasa valoid mufudze vekuchisheche kwagutu vanoti nzara nenhamo zvavasungambira dzakondo uye vapedza kutengesa zvipfuwo kuti vararame
dambudziko guru ratikusangana naro inyaya yenzara sezvo tese tichiziva kuti gore rapera vanhu havana kunge vanatsa kukohwa zvakakwana nekuda kwemvura zhinji yakanaya yecyclone idai vanhu vari kusangana zvine matambudziko ekukwira kwemitengo yezvinhu muzvitoro vabereki vapedza zvipfuwo zvavo nemudziyo yakasiyana-siyana vachitengesa kuita kuti vawane mari yekutenga chikafu vapedza zvipfuwo zvakaita sembudzi makwai huku nemombe vachitengesazve kuti vawane mari yekutenga mbeu mari yekutenga fertilizer nemari yekutenga zvakasiyana-siyana zvekushandisa nekutengesawo futi zvipfuwo kuti vawane mari yekuendesa vana kuzvikoro
mudhorobha zvinhu gore rino hazvinawo kumira zvakanaka sezvo vanhu vasina chekubata izvi zvapa kuti chekutanga munhoroondo yavo veWFP vatange kupa vanhu chikafu mumaguta amai Sofia Gumbo vanogara mumusha werunyararo West vanotsanangura mamiriro akaita zvinhu
nzara yavamo nokuti drought kana yasvika uko kumamusha zvinoafekta nesuwo kunoko mukatoona izvozvii kana hupfu chaihwo chaihwo huri kunetsa hupfu hwakabuda kana maokei umwe vanhu vari kumira kiwi hupfu yekuti vavane hupfu hwakachipa hunenge uri kuma $60-$70 ukangoushayiwa ipapo vautoendawo black market ya $200 samuona kuti zvinhu zvakunetsa kuti vanhu vagare vakaguta kana nzara vanhu vakutorova 001 kuti masikati vanoswera nenzara makuseni angorovawo tiyoyo ndo yaakuswera unai ozosangana nesadza ka1 manheru noda kwekuti maprizes acho ezvikafu akwira kunyange nyama yakuita $80/kg saka pakangooma zvapo
vamwe vagari vemudunhu remasvingo vakaita savadeson gonese vemurani nekwamakonese kwagutu vanoti kunyange hazvo hurumende iri kuedza kuvabatsira nechikafu kubudikidza nebazi rezvemagariro evanhu chikafu ichi hachisi kukwana nekuti chishoma apawo masangano akazvimirira oga akaita seWFP haasi kubatsira matunhu ose mumasvingo izvo zviri kusiya vamwe vari panyanga dzamushore hurumende iri kupa saga rimwe chete re50kg rechibage pamuri iro riri kunzi harikwani sezvo vagari vachiti minyomedzi havapiwi kune dzimwe nzvimbo dzavari kubatsira veWFP vanopa makirogiramu 10 echibage kana upfu pamunhu wega wega mumhuri uye bhotoro remafuta nenyemba pamwe nemunyu izvo zvinonzi zviri nani asi havasi kupa munzvimbo dzose mudunhu remasvingo mudzidzi mukuru wedunhu remasvingo vafungaimbesa vanoti vanhu vanosvika miriyoni imwe chete vanoda rubatsiro kusvika kumwedzi wakubvumbi
Yeah, muno mumasvingo we are expecting roughly about 1 million people vachada rubatsiro rwechikafu pa peak period. Peak period yedu inotanga muno muna January kusvika muna April wekure rima nekuti chikafu chinova chisati chaipa chavakarima kure rima ndechegore rapera chinonga chapera mumadura saka tinotarisira kuti ndonguva iri most critical vanhu vedu vari kumareserva kana neimwe muno mutaundi.
Vambeza vanoti hurumende pamwe chete nemasangano akazvimirira ari kuwedzera uwandu hwechikafu chiri kupiwa vanhu kumaruwa.
Takadari kutarisana nemaprograms ehurumende, programu iri social warfare iri kuendera mberi. Tiri kutarisira kuti pachaitwa increase yevanhu vanopiwa chikafu kubva muna vanhu vari kupiwa chikafu muna December. Tatarisira kuti increase ichaitwa muno muna January munomu kuchienda for the next 3 months. Zvakare World Food Program muno mumasvingo yanga iri kuita muabout 5 districts chete yakutoincreasa namba kuzotoita mumadistricts ese ari 7 wachipa food assistance ikiita yanga isiri kubatsirwa ndofonekuto zatoinkludwa.
Vamwe vabereki vanoti nenyaya yenzara iri munzvimbo dzavo vave kudya kamwe pazuva, vamwe vachipedza zuva rose vasina kana kudya. Vamwe vanoti utano hwavo hwadzikira nekuda kwenzara uye zvikaramba zvakadai vanogona kurasikirwa neupenyu. Amai Sandra Svanda nekwaise Mugabe vanoti munzvimbo mavo vari kuziya nenzara asi vane chikoro vari nani sezvo vachipiwa chikafu chikoro kwokwaanobva vakaguta.
Ichokwadi kuno kwaise Mugabe takuvara nezhara, matura edu haasisina chinhu, chibage hatisisina, upfu hunodhura kuzvitoro kuti titenge. Vana vedu vanotoponeswa nekudla kuchikoro kwavane vachibigwa mungai nesadza. Ndezvasirizvo izvozvo vana vedu vasingamboendi kuzvikoro nekuda kwezvara yatinayo.
Vana muzvikoro zvakasiyana siyana mumaruwa vari kubikirwa sadza pamwe nemangai pasi pechirongwa chehurumende. Madhishi akawanda kusanganisira Ishe Mazuru vamunhikwi mukandatsama vekwagutu vanoti nzara yaonesa vanhu nhamo uye vari kukumbira hurumende nemamwe masangano akazvimirira kuti awedzere rubatsiro kumaruwa. Vachitaura pamusangano wekuparura zvakabuda mutsvakurudzo yakaitwa nekomishoni yeZimbabwe Human Rights Commission yekuneseka kuwana kwemagwaro akaita sezvitupa, magwaro ekuzvarwa nawo neekufambisa, mamwe madzidzi akati vanhu vazhinji kumaruwa vari kutadza kuwana chikafu cherubatsiro sezvo vachinzi vauye nawo kuti vakwanise kunyoreswa mazita avo. Ishe Nhema varanganai Bwawanda nekuzaka vakatsinhirawo mashoko aya vachiti zvakaomera vasina magwaro munzvimbo mavo kunyanya madzimai.
Ichokwadi kana munhu asitorina chitupa haawani food aid, saka rinotova zvidambudziko mamiriro azvakaita. Zvadai titarisira futi nezvokuti munhu unonzi akashayiwa chitupa kuti zvizoshayikwa ndimai, saka ichokwadi chokuti dei vana mai vaongororwa kuti vangabetserwa sei kuti vakwanise kuwana zvitupa izvozvo pasina zvakawanda wanda zvinobvunzwa kuna namai. Kana munhu unongonzi mai ane mwana wake kana ane chingangowana chitupa chake for free kana achinge wamugari, vadzokera kundopuwa umbo hwakazara kumadzimambo kuti mugari wemuno, mwana wemuno wakaberekwa muno, iye worega kufunga zvakawanda wanda. Gwaro ramambo iri rinotoita kuti access yekuti munhu wemunhukadzi awane chitupa chake.
Bazi rezvemagariro evanhu riri kupawo vanhu chikafu, asi vamwe vanopikisa vakaita sakanzura weMDC vaWycliffe Matindike veward 34 kwagutu vanoti vatsigiri vavo vari kunyimwa chikafu.
Nyaya huru iri kuno kwagutu, chikafu chinouya. Isusu muno muward mandiri sakanzura weward 34 yemagutu mampandawana, chikafu chikauya isusu takachetegwa maapointi kanzura. Maapointi kanzuras aya ndiwo ari kupiwa chikafu achidistributa kuvanhu. Dambudziko ratinaro hombe nderekuti tinonzi imimi makavhotegwa muri vebato rinopikisa, saka hatina kana access yekunge tichipa vanhu chikafu. Nzara muno magutu mune nzara isingabviri, vanoripanana pachavo, havasi kutopa vanhu vese. Vanhu vazhinji vane nzara.
Taurire weMDC mumasingo vadirekicharamba vachiti vatsigiri vavo pamwe nemakanzura avo ari kutarudzwa pachikafu chiri kupiwa vanhu vasina chekubata.
Zvakadhirika gutu. Ndingava kuti masvingo provhinsi yose tikana maripoti kumadistrict ekuti vatsigiri veMDC vari kunyima chikafu nokuti chaiva kuti nevakumakanzura yavo zvavano kwaari kana kwaasina. Varikutaura vaya vaya vakaruza vaya vachidistributa vachisiya veMDC vakawini saka vanobva vazokupa chikafu kuvanhu vezvanoga isu vedu vekwangwari zvavo. Pane urongwa hwekuti totsvaga nzira dzokutsvaga chikafu chatingapa vanhu vedu kuti vane varimwa vaya vasazofa zvachose.
Asi mukokeri wevechidiki muzanupf mumasvingo vatalendi majoni varamba mashoko aya vachiti bato ravo haritarise kuti wabuda mumba mani pakugoverwa kwechikafu.
VMDC vari kutaura mashoko iwavo they cannot even authenticate mashoko avo because isusu tinotora polisi yehurumende yekuti munhu wese its a right kuti ava anokwanisa kuwana chikafu. Saka of course that smearing campaign yavanenge vachiita saizvozvizvi maMPs akapiwa rice na president iri kupiwa vanhu vese vari in need of chikafu bcause iko zvinezvi makada kunyatsotarisa nhenge nyika yedu yanga iri prone for drought and everybody is in need of food. Saka our government and our party iri kupa chikafu zvakangokwanira nemunhu wese.
Gurukota rinoona nezvemabasa nemagariro evanhu muzvinafundo po mazima vanoti vanhu vose vari kunyimwa chikafu vanofanira kuuya neumbowo hwacho uye hazvikurudzirwe. Mashoko aya anotsindirwa negurukota rainge rakabata chigaro chavo vari pazororo Dr. Sekai Nzenza. Nzara iyi mudunhu remasvingo iri kuurayawo zvipfuwo zvakawanda kusanganisira mombe nemadhongi. Vakuru mubazi rinoona nezvekuchengetedzwa nekurapa kwezvipfuwo vanoti mombe dzinodarika zviuru 13 dzakafa mudunhu remasvingo kunyanya kumwenezi nechirezi. Madhongi anopfuura chiuru akafawo mudunhu iri. Nhengo inomirira mwenezi iti mudare reparamende vajusti oma vanoti munzvimbo mavo chete mombe dzinopfuura chiuru dzakafa nekushaiwa mafuro nemvura yekunwa. Vaoma vanotiwo vanhu vanopfuura zviuru 11 vanoda rubatsiro rwechikafu munharaunda yavo chete.
Mumwenezi mamiro akaita mwenezi vanhu vanoda chikafu mwenezi isi chiverenga mawodi social welfare inopa 11,908 households akafamba mawodi ose tichipawo vanhu rice takasvitsa rice tiri kuramba tichingovapawo zvatinazvo takasvitsawo kuchipatara yeshuro hospital yakapuwa. Asi zvandiri kukurudzira inisa MP nguva ichiripo kuti mvura yakanaya iko zvino tikashanda nesimba ndokumadinokohwa masmall grain pane nguva yekuti ichiripo nguva.
Vaoma vanotiwo vari kubatsira vagari nechikafu chakaita semupunga wakabva kuchina kubatsira vanoshupika. Rimwe dambudziko rawira nyika nderekuti vamwe vanhu nekushaya chekudya vari kudya mombe dzinenge dzafa nezvirwere zvakaita seantrax. Munyika yose vanhu 71 vakaendeswa kuchipatara mushure mekudya mombe dzine chirwere ichi. Pavanhu ava 23 ndevekubhikita kumasvingo. Vanhu vanokurudzirwa kuchera gomba vopisa mombe dzinenge dzafa neantrax kusvika dzaita dota. Sezvo mvura yakanonoka kunaya mwaka uno sangano reWorld Food Program riri kutarisira kuti richawedzera uwandu hwevanhu vanoda chikafu mudunhu remasvingo uye matunhu akawanda munyika. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.